This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 26, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti gore rino mhemberero dzezuva revashandi reMay Day dziri kuitwa munzvimbo shoma. Vashandi vehurumende votambira nemufaro danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamusoro pemari dzebonus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti nekuda kwekuramba makambani achivhara munyika, gore rino mhemberero dzezuva revashandi dzichaitirwa munzvimbo makumi maviri chete. Gore rapera sangano iri rakaita mhemberero munzvimbo makumi maviri neina munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo vashandi vari kurasikirwa nemabasa vave kuzviitira mabasa avo, vanotarisira kuti ivavo vari kuzvishandira vachaonawo nguva yekuungana nevamwe musi uyu. Zuva revashandi rinocherechedzwa musi wa1 Chivabvu pasi rose. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti mazuva afamba kune avo vakafanana nevashandi vari kukoshesa zuva ravo, zuva revashandi remusi wa1. Isisu muZimbabwe tagadzirira semakore ese tinenge takaungana tingati the main attraction inenge iri kugwanzura nekumamwe macenters. Asi zvakakosha kuti titaure kuti macenters anoita kumarete zuva revashandi ari kupota achidzika. Ndinorangarira kuti gore rakapera taitaura kuti tine nzvimbo dzinosvika 24, gore rino i20 chete dziri kuratidzira kuti dzingangoungana. Saka zvinoratidza kuti upenyu unenge kwati omerei. Asi sevashandi hatikangani kuti kune zuva rakadaro.
Gore rino themu yenyu kana kuti dingindira renyu rinoti?
Gore rino tinoti pachirungu workers under siege, arise and fight on. Chinangwa chokuti kana kuti the reason kuti tisarudze dingirira rakadaro inyaya yekuti vashandi kana kuti vateereri vakawanda vanozviziva kuti vashandi they are under attack. Nguva yapfuura maministers anoti mari ngaigurwe, mutemo ngaichinjwe. Saka tiri kuti sevashandi tiri panguva yakaoma, ngatisimukei. Ndiro dingira regore rino.
Tinoona kuti ruzhinji rwevanhu vainge vachimbozikanwa sevashandi vakabayirwa zvitupa ndo vaakuzviitira atingati mainformal trader. Muri kuvakokawo here kana kuti vari kupindawo here muurongwa hwenyu hwemhemberero dzekucherechedza zuva revashandi?
Patinokoka vashandi hatisi kutarisira vanhu vanoenda kumafactories kana vanoenda kumaofices avo. Tiri kukoka munhu anokwanisa kuva achizviriritira ega, nemunhu ari kutsvaga vasa, nemunhu ari kudzimba, nemaschool leavers. Saka tiri kukoka vakati wandei.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekudzora mari dzebonus idzo dzakanga dzanzi negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa dzichambomiswa kwemakore maviri. Sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vanoti chimwe chavanotarisira kuona chichiitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko revashandi vanonzi vakawandisa zvichitevera kupinzwa kwakaitwa vamwe mabasa zvisina kutsarukana ava vari kunzi maghost worker.
Isusu vedare reApex Council tanga tashusvikana zvikuru nenyaya yokuti bonus yanga yasvika pakuti yakunzi haisiko kwemakore maviri zvongozoongororwa kuti ingazogona kudzoka zvarini. Asi tinofara chaizvo nedanho rakazotorwa nemutungamiri wedu wenyika President Robert Gabriel Mugabe musi weIndependence pavakatsanangura kuti aiwa nyaya yebonus haisi nyaya ingabatwa saizvozvo, naizvozvo bonus redu richaramba richienderera mberi. Saka naizvo tinoda kuvatenda nedanho ravakatora iroro somutungamiri wenyika uye akamirira hurumende yavo nenyaya yokuti nyaya dzebonasi idzi ndidzo mari dzimwe shoma shoma dzinenge dzichingounzawo mufaro kamwe chete kupera kwegore mushure mokunge vashandi vehurumende vamboshanda kubva muna January kusvika muna December vachitambira mari dzavo idzodzo dzatinoziva kuti ishoma. Saka naizvozvo nyaya dzebonasi dzofanirwa kuti dzichengetedzwe. Chero zvakaoma sei hurumende yedu tinoikurudzira kuti irambe ichishingirira kuti zvishoma zvinowanikwa nevashandi vehurumende izvozvo zvirambe zvichiwanikwa.
Tinonzwawo kuti panga paine urongwa hwekuti hurumende inge ichigadzirisawo zvimwe zvichemo zvakafanana nenyaya dzemaghost worker nezvimwe zvakadaro. Munotarisira here kuita misangano yekuti munge muchikurukura zvinhu izvozvo?
Nyaya idzodzo dziri mudariro. Misangano yedu yatiri kugara yeNational Joint Negotiating Council iri kukurukura nyaya idzodzo. Saka naizvozvo tinenge tichitarisira kuti nyaya idzi padzinenge dzichipinda mudare iroro tinoita mukana wokuongororawo kuti matanho ari kubva kudivi rehurumende akamira sei. Isusuwo tichipawo njere dzedu nepfungwa dzedu kuti zvii zvingaitwa. Asi chokwadi chiripo ndechokuti kana pane munhu anenge achinzi ghost haisi nyaya yokuti vanhu vangapedza nguva nayo, inyaya yokuti kamunhu iyeye anenge asina kupinzwa basa nemazvo. Saka naizvozvo vanhu havasweri vachitambisa nguva nenyaya idzodzo. Ivavo vanhu vanenge vachifanirwa kuti vatongoiswa padivi nenyaya yokuti nesuwo kudivi kwedu tenge tichiona sekuti ndivo vari kutokanganisa kuti tiwane zvimwe zvatinenge tichifanirwa kunge tichiwana ruzhinji rwevanhu vanenge vakapinda basa nemazvo.
Avanga vari sachigaro weApex Council vaRichard Gundani vari parunare neStudio 7. Varimi vechibage varikukurudzirwa kuti varongeke mukutengesa kwavo chibage kuitira kudzivirira dambudziko rekubirwa nemakoronyera. Kurudziro iyi iri kuitwa nerimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuti yakanga yabvisa mutemo unotara mutengo wechibage uye kubvumidza vamwe vanoda kutenga kuti vatenge kubva kuvarimi. Nguva yose chibage changa chichitarwa mutengo uye sangano reGMB ndoranga richibvumidzwa kutenga kuvarimi. Mutengo wechibage wakadzikwa kusvika pa$390 per tani, asi pane kutyirwa kuti vamwe vanotenga chibage vanogona kuzotsikirira varimi votenga nemutengo uri pasi ivo vozotengesa nemari iri pamusoro. Tabata mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria kuti tinzwe zvizhinji.
Kubviswa kwaitwa mutemo iwoyu wokuti chibage chinofanira kutengwa ne$390 per tani ega ega, hakusi kureva kuti GMB haichatengi ne390 kuri kuti GMB ine mari, asi zvaakutendera vamwewo vatengi kuti vagone kutenga, uye varimi vanga vakabata mbeu dzavo vasina kutengesa vanokwanisa kutengesa vagone kutengesa. Nyaya huru iri pakuti varimi pache zvavo tingaita sei kuti mitengo inoshandisiwa pakurima chibage chedu idzikiswe, crop fertilizer price iende pasi, seed price iende pasi, uyewo mayields goo revarimi rikwire kuenda mudenga. Izvozvo ndo mhinduro chaya chaya yakasimba kunyaya yedambudziko remitengo.
Pane kutyirwa vaZakaria kuti varimi vanogona kukuwadzwa nemakoronyera kana pakanga pasina mutengo wakatarwa wekuti ndopavanotarisirwa kutengesa napo. Zvii zvingaitwa kuvachengetedza?
So zvemusangano wevarimi isu tinokurudzira kuti varimi vange vakarongeka. Isu tine atinoti mastructure. Iwayo mastructure ndo anofambisa information yekuti zvii zviri kuitika kupi nokupi, seinformation yemarketing vhiki rega rega. Isu tinounganidza vanotenga vaya varipo pamapepa edu zvokuti varimi vanokwanisa kuti mumastructure avo imomo mukurongeka kwavanenge vakaita vowana information inovabatsira kuti baya unotenga chibage nemari yakanaka ari papi information iyo iriko. Saka chinokurudzirwa ipapo nechekuti varimi vave vakarongeka.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguva yatinokuendesa iyi kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Good Luck Dzotizei vari kuDurban kuSouth Africa, uko kuri kumboitika nyaya yemhirizhonga yekurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Mukoma Good Luck, tinokutambirai nemufaro paStudio 7.
Tinotenda.
Mukoma Good Luck, mukatudza kuti makaenda kuSouth Africa riini?
2007 kupera kwake tichimboitawo zvekushandisa madays 90 days, and then from there vatazozama kutoro maaslam bati fambe fambe bhatava tanziwo our application has been is unfounded, and then ndobhatava vatazotanga kutora maetd tongoramba tichingodaro taipota tichitanga tichitengesa taenda kunotora mamisi kunyanyadzuko mamisi emuuyu tichiuya nawo kuno kuDurban tosvika totengesa parobot panonzi paroseback up, and then from there as time goes it reaches stage whereby I realized nanga ndiri mudiki because vanaka vauzimbabwe nango ndibva kuchikoro vanatanga kutengesa pabreak market from break market vandava South Africa. Saka it reaches stage whereby anakati no, I mean I need to have something that I have to which can provide for my family if it means that I have a family. And then tagara 2008 ndobva nasangana nevakomana vaita zvemafiriji vati vanda advise vakati ita zvemafiriji, and then from there since 2008 up to now ndakashandira makamana anakashandira for 4 years. And then as knows, it's almost 3 years. Ndiri independent kushandira. Ndiri kuno kuDurban.
Saka kuDurban mune mushandira papi chaipo?
KuDurban ini ndinooperatira muoverport.
Saka basa iri muri kukwanisa here kuti munge muchiwana vanhu vamunenge muchigadzirira mafiriji acho nezvimwe izvo?
Yeah, kuno ndingangoti andishore zviri kuwanika although kune competition nemakambani mahombe. But inini mashandira ndoita handi advertise handidii, ndoshanda through referral vanhu vanonge vandirekomendawo kune vamwe vanhu vavanoziva. Sezvamunoziva South Africa vachinika katinoti kafamily bond yekuti vanogara maybe every week masundays vachidya vari pamwe vachitaurirana nhoroondo nenyaya dzavanenge vasangana nadzo pasombe iroro. And nzvimbo inoyo yakazara maindia vachini kubatana kwekwe kwekuti vanoita mafamily dinners every weekend kana kuti Friday. Saka pavane vachidiskasa maissues avo ndo panogona kungoreza mumwe munhu kuti handine chakati chakafa woti kana kuti ndine firiji yakafa umobva ati aiwa ndine mufana wandinoziva regedza ndifonere ndikuudze mari dzake dzakaita sei dzakaderera.
Saka munoshanda muri vangani?
Inini ezvinozvi ndevakomana vairi vanondibatsira. One wacho ndewekumba, umwe wacho ndewemuno awemuno but vabereki vake vanobva kuSwaziland.
Wati wakamboedza kuti unge uchitsvaga mapepa kuburikidza nekutsvaga upoteri, chichanga chichipa kuti utsvage upoteri muSouth Africa?
Isusu situation yedu kana vachidiscribe vanoramba vachiramba kuti titi upoteri nekuti vanotaura isusu tine maskills atirigona kushandisa. Saka ivo vanotaura vachiti isusu kana tiri munomu kana kuri kunzi tiri kucategorizwa tinoita kunzi maeconomical refugee because nyika yedu haina kubvira yaita conflict. It was maybe as a result of political instability. But nyika yedu hatigone kunge tichifollowa isusu under refugees because muZimbabwe akawana bepa they can from zero they can be somebody. Saka isusu seni zvangu I don't believe in something which is refugee nokuti inini ndiri muAfrican. Africa ndeyedu vanhu vatema. Saka inini kandau ndiri murefugee muAfrica yandinoti nyika yevanhu vatema. And izvozvo ndo zvinhu zvandingangowirirana nazvo but chandaida tisagoma mapepa ekuti ndikwanise kugara muno because muno munoshandika mari yemuno inotenga ndashanda mari ndashanda iyo iri shoma ichidonge shoma asini gaitumira iko kukumba uko kuna vabereki vangu kuZimbabwe uko vari kuishandisa vachito vanozvita sei zvabatsira zvisina fanane nezvataita kuZimbabwe Zimbabwe ndainge ndiri pablack market ndaitenga
ko paya pakanzi vanhu vatsvage mapepa zvespecial dispensation makakwanisa kunyorerawo here mukawana zviri kufamba sei
ya ndakanyorera tikawana through nekubatsirwawo nekubatsirika sezvo tine vanhu vakawanda vatinoshanda navo
asi iko zvino kwanga kwatanga nyaya yemhirizhonga yezenophobia iyi hamusi kudzokerawo kuZimbabwe here hamusi kutyirawo upenyu wenyu
kana tichitaura nyaya yeupenyu iko kuZimbabwe kwacho takatombotyira upenyu kusvika panguva yekuti tairara takafa kana muchikurangarira 2008 takarara mumiti kwaitika kugedha gedha kwemeno padezerwa kunzirirani kukatemwa vanhu kukaurayiwa vanhu takana iri nyaya yekuurayiwa iyi handiwo mazvarirwa atakaitwa yekuti tiite magwara tinomira kusvika situation yapera kana tidzokera kumba kwedu hatidzorerwe chakatiunza kuno ndochiri kuti tisadzokere angatokwanisa kuuraya asi kana auraya ndokuna kuigwa kuno kufuti saka kudzokera kunoita sei kunonetsa todzokera kana isi nguva yekudzokera yakwana zvinhu zvinge zvanaka muZimbabwe todzokera kumba tinoita mabasa atiri kuita kuno kuya tinotone shuro chekuti tiaise munyika medu but basa randoitai nini mafiriji nemaaircon handigone nini kunoita kunyika kwangu because hakuna magezi handi mazvoni
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma good luck nekupinda muchirongwa chenu
aiwa tinotenda nini
manga makateerera kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe mukoma good luck zvinotizei vanogaraivo muDurban muSouth Africa asika vateereri nguva yedu ndo yaita shanje tosangana zvakare svondo rinouya anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Shakabu Dayton Somanje tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvango yedu yapera rigaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti gore rino mhembererwo dzezuva revashandi reMay Day dziri kuitwa munzvimbo shoma vashandi vehurumende votambira nemufaro danho rakatorwa navamugabe pamusoro pemari dzebonus tavatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com anokuonekai ndini Jonga Kandemiri richiti murare zvakanaka vateereri.